takavhura inonzi GoFundMe chainoita ndezvokuti vanhu vanokwanisa kukanda mari kureva kwavari vanongoenda ipapo kanda mari kubva mumagadzi avo mari yese inenge ichionekwa inenge iri pajekerero kuti vapinda mari yakati vanoda vanoisa mazita avo kuti yabva kuna nhingi vamwewo ndo vanoti aisa hatidi kuti mazita edu azikamwe saka inongoitawo kuti vaite anonymous asi mari dzese dzinenge dziri pajekerero ipapo saka munotoona mari dzamunenge makanda isusu tinozotora mari iya tochizonoitisa zvinhu kuzimbabwe kuzimbabwe kwacho tine ecocash patiri kuti vanhu vakande paecocash apa namba dzacho 263777078387 ndopatiri kuti vanhu vakande mari dzose idzodzodzo tinenge tichizotaridza vanhu kuti mari dzakapinda ndedzidzi mashandisiro atakaita ndeizvi takatenga mishonga iyi tikaona vanhu vakadai ava
tinoona kuti maparura chirongwa icho chekubatsira vanhu nhasi kubulawayo mungatudza kuti kwafamba sei
nhasi tikanga tiri kubulawayo kucodru park vanhu vauya takatinonokei kushambadza nekuti tine zvakawanda zvata tiri kuedza kuona kuti ndeapi madhokotera angadaro ari kukwanisa kuuya kuzoshanda nesu saka takatinonokei kuizisa shoko iri asi nhasi taona vanhu vanosvika ithink kuma4 vanga vakusvika kuma57 saka tinoexpecta kuti mangwana vachange vakati wandeiwo nekuti tichange tiri pacaudry park apa kubva nhasi kusvika musi wesaturday saka tinoexpectawo kuti vanhu vachange vachiuyawo vakawandawo vanenge vangokwanisa kana pane vanenge vane maprescription vakapiwa havasiri kukwanisa kubhadhara tinongoonawo kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuita kana mari dzacho dziripo kana pasinawo hapanawo zvatingakwanisa kuita asi tinongoonawo kuti tingaita sei
muri kusarudza sei varwere vachazenge vachionekwa pakirinika apa
nekuti mari yatinayo iko zvino ishoma tiri kunyanya kutarisa vana vanenge vari pasi pemakore 10 nevabereki vari pamusoro pemakore 60 kana pane vanenge vachida kuitwa mamedical check up ipapo ngavauye zvavo kana pane vangadaro vane maconditions avo avanaona kudhara vanga vachifanira kunge vachinoonekwa nana chiremba sekunotariswa kunzi bp raka yakamira sei ngavauye zvekare tinovaona
muri kubatsirwa navana chiremba vakaita sei uye munoda mvumo here yehurumende kuti munge muchiwana pamunoshandira
munongoziva kuti zvinhu zvehurumende zvinonetsa kuti zvine bhurokrasi yakawanda kana tikakumbira nhasi tinogona kuzonzi pamwe maakukwanisa kuzoshanda 2 years kubva nhasi saka zvatakaita isu takati tichashanda nemadhokotera agara aripo vagara vaine nzvimbo dzavo dzavanadzo dzakagara dzichinzi idzi ndo dzokuonekera vanhu saka izvozvo hazvinei nekuti hurumende yatibvumira here kauti kwenekuti yakabvumira kare izvozvo then patichange takupinda mumaruva tichaedza futi kushanda nemarural clinics